utongo wejekerere uye demokrasi yatoti demokrasi muchikongo zvakanaka kuti vagari vemuZimbabwe vange vachiita mapato akasiyana siyana kukwikwidza sarudzo ya 2023 ndo yatoti free assembly na association muZimbabwe asi chiripo ndechekuti uku kunenge kurungotangadza nguva kupedza nguva
sei muri kudaro
nokuti pana mapato anonzi mapato makuru agara achivhotebwa muZimbabwe ZANU-PF, ZAPU, MDC Alliance, MDCT nevamakadaro saka uku kungopereketedza vanhu kumariro kana kumafuro uyezve dzimwe nguva kana sarudzo isina kuitwa zvakanaka mapato rinenge rahwina tongoti ZANU-PF iyo inongowanzodziyo inobiridzira musarudzo vanenge vachingotaurawo vachiti aiwa kamapato akawanda ariko akanga achikukita saka isusu takahwina zviri patekerere
zvinobata sei kurudziro yekuti pawanikwe ipo pachigadziriswa mitemo yesarudzo kana kuti maelectoral reform
kana zvichibviswo mapato mahombe makuru ari kuti haati kupinda musarudzo kusati kwagadziriswa mitemo yesarudzo iwo mapato akawandawanda vaya atinoti mamashroom kana kuti howa mupengo vanenge vachingonopindawo mudariro vachitaka kupidzawo hurumende yotiwo vanga varipo vakakukita saka zvine paviri asi inini semuparidzi wejekerere yedhemokrasi ndokuti aiwa anenge ane shungu ngaatange bato rake vanozosangana nemavoters muzuva resarudzo.